ndozwa kufara kubatsira muzvare ruocha Primrose aka dirwa acid nemurume wake wanga achisiyana naye ari kusouth africa takatumirwa nyaya yake nemasocialites anosanganisira iwo asmelly nevamwe takamuwanira ana chiremba kuno one of the best hospitals in the world inonzi Mayo Clinic iri kuno kwandinogara vakatiwo vanomubatsira kumudzosera chiso chake zvakare nekuti acid yakamupisa maziso ake avharika saka ati kunzwa kufara kuti Primrose achanga ari kuwana chiso chake back.
Imi muri kubatsira sei mudzimai uyu uyezve klinika yaachange achirapwa ichange iri kuda mari yakawanda sei? Ichabva kupi mari iyi?
Ine hapana mari yakambowana yandakanyanya kushandisa pana Supreme nekuti sejari yavo is about $1.3 million US. Asi chandakangoita kungobata vunhare nekuenda paemail ndichinyora matsamba ndichikumbira rubatsiro. Ndikangoti programu yedu maybe kuda tangoshandisa maybe $10,000-$11,000 yemari iyo yakabva kumadhona kuti tinge tiri kuwana kuti sisi vedu vange vari kuuya kuno vachitora matest kumachiremba vesouth africa hainge isimbori mari yakawanda. $1.3 million imari iri kubatsirwa nana chiremba vekuno kumayo saka ndinonzwa kutenda mundibatsirawo kutenda mhuri yezimbabwe taitangokwanisawo kuramba tichidanana zvakadaro uyezve ndirakurudzirawo ruzhinji rwezimbabwe kuti dai takwanisa kuwana iye munhu akaita zvakadai kumwanasikana uyu iye mukomana anobva kugweru tichange tiri kuteera nenyaya yake aiwaka anofanirwa kunge ari muchitokisi mukomana uyu nekuti zvaakaita izvi kutouraya munhu saka ndikunzwa hangu kufara nekuti chirongwa chedu Pumulani Minnesota African Women Against Violence takakwanisawo kuwana wokubatsira Primrose akawana visa rake nezuro achange ari kuuya kuno kuamerica tiri kuzogara naye tichimubatsira tichimusapota vana vezimbabwe vadhoneta mari vari kubatsira kuti ange ari kuwanawo kugara zvakanaka apa anenge ari kuno kuamerica ndichimubatsira nemhuri yangu tiri kufara tichange tichigara naye kusvika apora toonawo kuti vana vake kuzimbabwe vabatsirika saka ndonzwa kufara nekutenda.